Makundano aya arudzoka aine mari inoita iyo mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana mashanu zvemadhora emuZimbabwe apo achaitwa muna Chivabvu. Asi achakunda kana asiri wemuZimbabwe achatambidzwa mubayiro wake nemari yekunze kwenyika. Vachitaura nhasi mangwanani paparurwa makwikwi egore rino aya, vari kuisa mari makwikwi aya vawebhusa rusere vebhanga reFBC Holdings. Vanoti vatambi vacharwira mari yemuZimbabwe iyo vapa vari kuronga zvemakundano aya.
Is it aware FBC Holdings have sponsored this 2022 Zimbabwe Open Golf to the tune of 12.5 million Zimbabwe dollars?
Zimbabwe Open yakapedzisira kuitwa muna 2018 ndokumiswa nemhaka yekuoma kweupfumi munyika pamwe nekutya kupararira kwechirwere checovid-19. Vari kuronga makwikwi aya vaMichael Mahachi vanoti vari kutarisira vatambi zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri munhandare mbiri dzeChapman neRoyal Harare.
Tarisira 192 players ipapo pane vatambi vanobva kunze kwenyika nevatambi vemuno muZimbabwe nevamwe vatambi vachabva kune dzimwe nyika dziri muAfrica, mucontinent medu meAfrica.
Vamahachi vanoti vamwe vevatambi ava vachabva kuEurope nekuAmerica sezvo Zimbabwe Open iri muhurukuro dzekupinda muEuropean Tour gore rinouya.
Saka tiri kutarisira vanhu vachabva kunyika dzakawanda. Makore mazhinji taivenge tine vatambi vainyanyobva kuSouth Africa, but gore rino vatambi vari kubva kwese kwese kuEurope, kuAmerica, kuAsia. Saka unenge uri mutambo mukuru.
Zimbabwe Open inhengo yeSunshine Tour iyo ine muzinda muSouth Africa. Mukuru weSunshine Tour vaGary Todd vanga varipo paparurwa makundano aya. Zimbabwe Open iri kutanga musi wa16 Chivabvu ichipera musi wa22 Chivabvu sekutaura kwava Mahachi.
Makundano aya ari kutanga musi wa16 May unonge uri muvhuro, muvhuro 16 May. Tichatanga neyatinoti qualifier. Vatambi vasingakwanisi kunge vari muchikamu che192 vachakwikwidza kuti vapinde mu192.
Vatambi vatatu chete vemuZimbabwe, Anderson Rusike, Mark McNulty naNicky Price, ndivo vakatora mukombe uyu kubvira muna1986 apo makwikwi aya akavambwa. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mumashoko, kuvatori venhau, CAF yadzokorora zvakataurwa neFIFA zvekuti Zimbabwe neKenya, idzo dzakambomiswa kutamba nedzimwe nyika neFIFA, dzichatenderwa chete kuti dzikwikwidze kana dzagarisa zvikonzero zvakaita kuti dzimbomiswa zvine chekuita nekupindira kwemapazi ehurumende munyaya dzenhabvu. Draw yeAfrica Cup of Nations 2023 iri kuitwa musi wa23 kubvumbi kuSouth Africa, uye Sports and Recreation Commission ikatadza kuti mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vayakamisa basa vadzoke, zvinoreva kuti haisi kuzopinda makwikwi aya. Tichiri panhau dzemitambo, Kasolaga Premier Soccer League yazivisawo kuti yambomisa mitambo mukupera kwesvondo nekuda kwezororo reEaster. Mitambo ichatanga musi wa23 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.